Munyori mukuru wesangano rePensioners Trust vaHamata's Rwazemba vanoti guta reHarare rasviba zvikuru uye hazvivashamisi kuti zvirwere zvinokonzerwa netsvina zviri kuwanda muHarare.
Chirangwa chatauya panapa chikurukuru ndechokuti isusu sama senior citizens kana kuti savanhu vakuru vakanga vachimboona Harare yakachena, tinoda kuti isusu manew generations ari kukwira avo ari kuuyaya akwanise kuti aone kuti zvakakosha sei kuchengetedza environment yedu. Saka tada kuti tinoda kuvaratidza, hatidi kutaura chete, tiri kuratidza tichitsvairawo isusu kuti ngatichengetedzei patiri kukwira mabhazi edu nokuisa tsvina munopana kuti iswe tsvina parambe pakachena.
VaRwaZemba vatiwo zvinorwadza kuti vagari vemuguta vari kungorasira marara pese pese, izvo zvinowedzerawo mukana wavo wekubatwa nezvirwere. Ambuya Pamidzai Musarakuza ndemuyo avo vatsvaira nhasi uye vanoti zviri pachena kuti kanzuro yeHarare haisi kuita basa rayo nemazvo. Nemawandiro ange akaita tsvina panzvimbo inokwirwa mabhazi yepana 4th anoratidza kuti pave nenguva pasingatsvairwe.
If you look at pamusoro apa ndinoona pane zvigubhu zvine weti zvine tsvina zvinechi. Saka tukuona sokuti chirongwa icho chichi chakakosha nekuti vanhu vese veZimbabwe vazive kuti kana tichitaura kuti kwaita cholera outbreak, paita typhoid outbreak, ndokunge taita sei takwanisa kuchengetedza nzvimbo dzedu dzatinofambira, nzvimbo dzedu dzatinogara.
VaRwaZemba vanoti pavataura nevachairi nemakondakta emabhazi anoshandira pamusika wepana 4th vaudzwa kuti hapana pekurasira marara uye zvimbudzi zvepamusika uyu zvinovharwa panguva dzekuma 5 asi iri nzvimbo inoshandiswa kusvika pakati peusiku.
Vari kuti matoilets ngaite 24 hours, ende ndochimwe chetichatoti icho hatitomboteeri kuti mangwana tichataura navo nhasi tikangopedza. Toda kuti isusu ngavatsvake vanhu vanoita mani those toilets for 24 hours.
Mumwe anoshandira panzvimbo iyi uyo ati anonzi Mabhena anoti hapana zvavangaite sezvo kanzuro iri kutadza kuvapa zvimbuzi nemabhini anovakwanira.
Ininiwo kuti kana ndaitira weti muchikondena kuti ndizorasawo papasi zvinonetsa, chinotsikwa nemotikari chodira umwe munhu ari kufamba mazvona, nokuda kwekuti toilet inenge yakavharwa anenge zviitiri wedzi. Saka ndinotoprefera kuti dei ndatsvaka kaplastiki ndodi ndoita da kunotsvaka futi pokurasa, but pokurasa ndinopashaiwa ndopedzera ndangokanda pamusoro pemarati.
VaRwaZemba vati sangano ravo richasangana nevakuru vakuru vekanzuro yeHarare, masangano anomira vagari vemuguta vanotengesa mumugwagwa pamwe neveenvironmental management agents kana kuti EMA kuti vagadzirise dambudziko remarara muguta. Gore rino veEMA vakabhadharisa kanzuro yeHarare madhora $15,000 pamusoro pekutadza kwayo kutakura marara pamwe nekusvibisa mamiriro ekunze nemvura muguta. VeHarare City Council vanoti vari kuedzana pose pavanogona napo kugadzirisa sanyaya yetsvina uye vave kushanda neveEMA kusunga vese vanorasira marara pese pese muguta. Vagari vemuHarare vanogara vakabatwa nezvirwere zvinokonzerwa netsvina zvakaita setyphoid necholera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.